Ichokwadi nhasi tataura nevatapi venhau tichikurudzira ruzhinji nerudhende rweZimbabwe kuti nguva yavanga vakamirira yakwana. Takatenderera Zimbabwe isu tichitaura nevanhu, munhu wese ari kunyunyuta, munhu ari pareserva chaiye, bhazi rakuita $7 ranga richiita $2. Chigayo hachina dhizi rekuti rigaye hupfu vanhu vadye. Saka tadaidzira isisu yatingati muchirungu total and final shutdown kuti titi isusu aiwa zvakwana, mashungurudza vanhu zvakwana. Takumbokuratidzira iwo isisu sevanhu kuti hatisi kufara, kuratidzira kwatichaita tichashandisa mikana irimo mubumbiro renyika yeZimbabwe inotendera vanhu veZimbabwe kuti varatidzire kusafara kwavo nezvinenge zvichiitwa nehurumende zvisakarurama.
Munoona here kurudziro yenyu ichibudirira? Tinoona kuti mune mamwe makore adarika kurudziro yerudzi irworwo rwekuti vanhu vasange vachienda kumabasa yanga isingateverwi.
Aiwa, si chokwadi iroro. Takadaidzira kuti vanhu vachaende kumabasa musi waJuly 1 muna 2006 zvikabudirira zvikurusa, nyika yese ikazviona. Uyezve nemaresults acho vamasoja anoti ndivakazobvisa mugabe zvavo, but poto yacho yakanga yabikwa ikakwatiswa ikagadzirisa zvese nesu isusu nemaactions nemacampaigns atakanga tichiita anda boka reta jamuka. Zvese zvatakaita ndo zvakanika kuti mugabe asvike pakuenda, masoja akazongotora advantage. Saka isisi tinoziva kuti nzira dzedu dzatinoshandisa dziri mubumbiro remutemo dzine runyararo mukati dzine maresults. Dzikashandiswa zvakanaka, vanhu vakabatira pamwe chete, tinokuda nemaresults atiri kuda. Ende ndinovimba nekuziva kuti musi wemvura tiri kutaura program yatiri kutaura ichabudira, because vanhu vari kunzwisisa zvatiri kupa nezvazvo. Tiri kuti isisi hurumende ngaigadzirise ikonomi yenyika ifambe zvakanaka, kwete zvatiri kuona izvi.
Makapiwa here mvumo nemapurisa yano kuti dzimwe nguva tinozonzwa zvichinzi mukuratidzira ikoko kune kwakupedzisira kwakupwanywa zvinhu nezvimwe zvakadaro?
Mvumo yekuratidzira yakapiwa nevanhu veZimbabwe mubumbiro remutemo. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vanzwisise kodzero dzavo uye vadzishandise sekudzipiwa zvavakaitwa muconstitution yenyika.